Vanhu vakawanda vakaungana munhandare yemumusha uyu vachitambiriswa masagi e50kg dzechibage chinova chiitiko chisati chamboitika muTinworth North. VaBlessing Chimanga avo vakakungwa neMDC Alliance musarudzo dzakanzura muward 41 vakati mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakawana mavhoti asina kumbowanikwa neaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe munharaunda iyi.
Zviri parapa tiri kutenda vanhu vari muarea muno vakauya vakavhota vachivhota zvine mutinimira zvakapa kutiso zvinoitwa Mnangagwa. Vamwe vaive nemavhoti anodadisa avakabuda nawo. VaMnangagwa vakawana mavhoti asati amboonekwa napurezidendi wezanup f muHarare gore rino kupfuura mamakore ese akavhotwa zvino. Saka izvozvo zvine zvoga zvine zvatipa kuti tatumwa nokutungamiri kuti tiuye kunotenda vanhu vakauya venzvimbo ino nokuvhota kwavakaita zvatainga pano kuti tinge tichiita.
Nhengo yebato rezanup f avo vakashaya chigaro kuparamende pasarudzo yakaitwa musi wa30 Chikunguru vaGeorge Mashavere vakatiwo mutungamiri wenyika haadi munhu anoshaya chokudya muZimbabwe.
Kuna mwana womukoshefu medu anoti ndaswera zuva rese zvari chibuda kusvika chinyura ndashaya kana chekudya. Chikafu tiri kuti hunzai mazita yenyu tione kuti tingakubatsirai sei. Pari zvino tinoda kuti tine kupimweri yatoda kuti tivape, tine maraisi atoda kuti tivape, asi nhasi tiri kufamba nechipake kuti tivape rupfu kuti vange vachirarama mumusha. VaMnangagwa vari kuti handichida kuti aite mwana womuno muZimbabwe anofanira kuvai.
VaMashavari vakaudza Studio 7 kuti vachaenderera mberi nekupa vanosvipika ava chikafu chakaita semupunga nemafuta ekubikisa munguva pfupi inotevera. Vakaenderera mberi vachiti chibage ichi vakachirima kupurazi kwavo uye zvimwe zvinhu zvichapiwa vagari vemuHarare West Constituency vachatenga nemari yavo neimwe yavachapiwa nehama neshamwari vanoona kukosha kwokubatsira vanotambura.
Takawana zvimidzi izvozvizvizvi takatotenga mafuta yatova tivape, takatsvaka raisi yatova tivape, pari zvinhu nechibage chatova tivape kuti atleast mhuri dzedu dzirambe dzichirarama.
Imwe shirikadzi amai Auxilia Mudonga vanoti zvinofadza kuti bato rezanup f rapava muchibage pasina rusarura.
Aiwa zvirikufana zvaita nepi Mashavari zvokuti vakarusa kana kuita sei vakuti mhuri imwe imhuri yangu vanofadza kuti ndiwe bato ripi ndiwechi tapuwa chiba kuzvekutibikire vana tidye vakati vanobata nani kuti nyika yedu ibude zvakadi zvakanaka.
Gogomeri Masoka vakaratidzawo kufara nechiitiko ichi.
Tinotenda zvikuruvaiuofara zvikuru.
Asi vaThomas Moyo vakati havana kufara nevanhu vemabato anopikisa vaiuya kuzotora chibage asi vasingadi kuvhotera bato ravo.
Kune vamwe vanhu vakuda kuuya kuda kuchikafu andi vari maMDC bati pakaichiti pamberi rezanup f havadi kuta zi uya voda kuuya pachikafu nai tiriko vaMnangagwa hatitoraa kana mumapepa muofisi mangu zvanzi zanup f yagara yakanaka makorese ende tichatongawo zvati
bato rezanup f rakawana mavhoti 200 mumusha weTinworth North gore rino mushure mekuwana mavhoti 14 muna 2013. Muzvare Johana Mamumbe vebato reMDC Alliance ndivo vakakunda musarudzo dzedare reparamende uye vakudzai Katsombe vebato ravo vakakunda musarudzo dzekuvakanzura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimzamiri.